mchino hii vatamisa vata vatarisire mukana wenhaurirano dzekumba hurumende yembatanidzwa mushure mesarudzo sezvo vari kutarisira kukunda zvine mutsindo. Vatamisa vatiwo bato ravo rinoda runyararo munyika vachiti riri kupinda musarudzo nemaoko asina ropa.
We do not want to go into this new republic with heads that are dripping with blood. Ende musatisimba izvozvo vatiwoti hatina bakatwa utare museve hatizivikwa zvinowanikwa netito zvavo hazvinowanikwa kana kutora nazvo. The path of violence, the path of bloodshed, the path of anarchy. This is not a sustainable
path. Those that have told about my children, you know, Shema, you know, Jamba, everything you can make my life. Pakuru Zero, Yakaipa Nemkuru Mazishe, Rafoshin Charumbira, Yakutiwa Chamisa, Taura, Nemtunga Vayemasun Munangagwa. Vatamisa vati vakagadzirira kutaura navamunangagwa pamusoro pematambudziko akawanda ari munyika asi hazvireve kuti vanofanirwa kuwirirana chete.
Ko ndinogara ndakataura ka kuti nyika ndeye vanhu veZimbabwe, tiri vanhu vamwe chete. Kutaurirana kwakanaka, hapana chakashata, zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo, makumbo maviri haisi ZANU-PF chete nesiwo TCC. Zvanza zviviri zvinovaka nyika hachisi ZANU-PF chete neTCC. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane, hazvina kuti kana vanhu vakataurana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hadzina kuwirirana, asi munoona kumwe chete. Ndosaka maziva ari maviri kubatsirana. Ari rimwe rokuna kusaona zvakakwana, rinogona kuita utare.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe, vanoti mashoko amambo Charumbira ekuti vachamisa navamunangagwa vataurirane hana musoro, vachiti zvingadai zvakaitwa kare kwete iye zvino pamberi pesarudzo. VaZembe vanoti vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wavo wekusarudza mutungamiri wavanoda.
Pane zvovovhunduka zvavanoona zviri kwavari, ngavatotiudza. Asi nyaya ndeyavanhu, pindura zvino haimiri. Nyika vanhu haimbomiswi nokuti ninguva zoti. Zvinoda vanhu ndozvichaitwa. Mukiribidi yavo yose yokuda kubata pfungwa dzavanhu nokutorera vanhu mavhoti avo nokurambidza, zvose zvichaparara. Shoko ravanhu ndivo varidzi upenyu. Nyika vanhu haazi munhu mumwe. Tose tisi nyika.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza vatori venhau kuti kana vachamisa vachida nhaurirano vakasununguka kubatana nevamwe mugungano rePollard. Asi vachamisa vakanga vatsika madziro vachiti havapinde mugungano ravanoti nderekutungana kwembudzi iri. Mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri vaColin Mapfumo vekuKaroi, vanoti vabatisisa mashoko avachamisa ekuti nhengo yese yebato ravo inofanirwa kunyoresa vamwe vanhu vashanu.
Vose vechidiki vese vanofanira kunorejista kuvhota, ndo mashoko edu sevechidiki vese. Munhu 1 akarejista 15, it's 1+5, and then you say part zvataurwa zvemareforms, zvataurwa zvecandidati, zvataurwa zvese, but ichiripo ndeye kuti mukomana ngapi.
Vachamisa vanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzavo vachivazivisa neurongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzeparamende, senate nekumakanzura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.